takaona kuti vanhu vemuAmerica wakaungana nekubatana shure nekuurayiwa kwakaitwa waGeorge Floyd nemupurisa kuMinnesota uku. I think vhiki rapfuura iri kwakasangana vanhu vaiungana vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzese dzemuAmerica, kubva kuNew York kuenda kuCalifornia, even mamwe masmaller states akaita sekuOklahoma kuno kwandinogara, tikaenda kuTexas kunana Kansas. Zvabva zvatopfuurira zvibuda muAmerica kuLondon, kuParis, even kuNew Zealand vakatoratidzira vachiita maprotest mushure kwekuurayiwa kwakaita George Floyd.
Vamujanja, zvataona izvi pana vaGeorge Floyd hakasi kwokutanga mapurisa vachidai kumunhu mutema. Chiso kuona kwenyu imimi chamunofunga kuti chakonzera kuti vanhu vaite zvavari kuita izvi, varatidzire nouwandu hwavainahwo pane nyaya yavaGeorge Floyd, kana tichienzanisa nezvakaitwa kune vamwe vachitema nemapurisa nenzira imwe chete?
Ndingati inini chinhu chabata vanhu zvikuru maurayirwe akaitwa George Floyd. Murume uyu akadzimbirirwa pahuro yake nemakumbo emupurisa uya aga aonekwa pasirosi kwenguva inokwana 8 minutes. George Floyd akanzwika achikumbira kuti handisi kukwanisa kufema. Akazonzwika zvakare achichemera kuna mai vake. Uyu mupurisa uyu anga akaisa maoko ake muhomwe achidzimbirira George Floyd pahuro kusvika endi pakabuda vhidhiyo iyoyoka panga paine vanhu vachiti musiyei munhu uyu, musiyei, mutsunhurei, mutsunhurei, asi akaramba akadzvanya. Saka ndingati mafire maurayirwe aakaitwa nemurungu uyu ndo zvaita kuti vanhu pasi rose vabatwe nenyaya iyi, nekuti kumwe kurayiwa kunoitwa vanhu vechitema zvimwe zvacho hazvioneki pavhidhiyo. Inozongoita maybe mufananidzo kana kuti iri nyaya, asi izvi zvaonekwa 8 minutes dzakakwana uchiona munhu achisvika pakufa pake. Inini zvakandirwadza, ndakatotaura kuti ini chiso chandakaona ichi hachikwanisi kubuda mupfungwa mangu, nekuti zvakandirwadza kuona murume achiurayiwa kudai.
Tiri kuona kuti mamwe matunhu, mamwe mameya vava kumhanya-mhanya kuti dene vachinja mitemo namashanduro anofanira kutowa nemapurisa. Munotarisira kuti rufu urwu ruchachinja zvinhu zvakawanda here takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Ehe, tichakwanisa kuchinja mitemo nemabatiro anoita mapurisa kuvanhu vechitema, asi kuchinja uku ndinoona kuri kwandingati kwenguva pfupi, kunyanya-nyanya nguva ino yatiri yekuti vanhu vakashungurudzika. Saka kuchakonzera kuti zvinhu zvichinjwe. Asi ndichitarisa nehurefu hwenguva, handioni kuti system iyi ichachinja zvachose zvachose. Musazoshame kuchiita imwe nyaya yakadai. Ndakaona meya wekuWashington DC ane nzira yaakatochinja yaakunzi Black Lives Matter. Ndakanzwa kufara nekuti imeseji yakasimba yekubva wati nzira iyi yaakunzi Black Lives Matter and inzira inoenda kuwhite House. Saka munhu wese achave achienda kuwhite House achava achizotaura kuti shandisai road inonzi Black Lives Matter. That is a powerful message, and though one of the things andaonawo zvandafarira zviri kuitika. Asi chikuru chichaunza kuchinja ini mafungiro angu nezvekuti vanhu vatema isusu tinokufana kuona vanhu vanopinda muzvinzvimbo dzekutongwa kwenyika. Vanhu vatema vemuAmerica nyangwe Europa serose ndava vanhu vanoparticipata munyaya dzekuvhota, angave kansela, angave police chief, angave meya. Ndo zvinhu zvichanyatsokuunza shanduko ichaitawo kuti isusu vanhu vatema tibatwe neuremu nemapurisa.